Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo, chikumi 4, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vasori kuburikidza nesangano rinonzi Forever Associates of Zimbabwe kana kuti fans vari kupomerwa mhosva yekukonzera nyonga nyonga pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino. Hurumende inoti ichakwanisa kurima goho rakakwana regorosi kunyange hazvo varimi vari kuti vakanonoka kuwana mbeu. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Panhau repadande mutande reinternet reNewsWorks rine nyaya yekuti sangano rinonzi riri kudyidzana nevasori rinonzi Forever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ ndiro rave kushandiswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kutsvaga rutsigiro musarudzo kwete mauto sezvaimboitwa makore adarika. Mauto anonzi anoonekwa seanodyidzana zvakanyanya nemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Tsvakiridzo yakaitwa nebepanhau iri nesangano reInformation for Development Trust inoratidza kuti vanhu vari kushanda neFAZ vanoda kusvika zviuru zviviri vatatu muwadhi yega yega vari kupiwa mari inoda kusvika mamiriyoni maviri isiri mubhajeti yehurumende. Sangano iri rinonzi kusvika pari zvino rapiwa mari inosvika mamiriyoni gumi ekuAmerica nemotokari dzinosvika mazana maviri. FAZ inotungamirirwa nemumwe mutedzeri wemukuru wesangano revasori kana kuti CIO, Deputy Director General Retired Brigadier General Walter Tafumanei. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kuchema-chemawo nenyaya yemashandiro echikwata ichi. Bato reTCCC rakatonyorera kuZEC richigunun'una kuti FAZ yange ichienda kwange kuchiongororwa gwaro revavhoti nevanhu kana kuti voter inspection ichivanyora mazita nekuvabvunza zvimwe zvine chekuita neupenyu hwavo. Taedza kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba uye vatapfumanei asi vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Asi tabata vakuda kwashe Mavhula Musaka veZANUPF avo vanozviti ndivo vanotungamira chikwata cheFAZ vachiti hachisi pasi pevasori.
Zvino tichishamisa pane pamwe patinoverenga tinotosvika kutotipitika. Ndizi, regayo, vanongorotawo vachingorotawo. Isusu sangano redu takatanga tiri kuchikoro. Takatanga tichiri mastudent kuchikoro muna 2010. Tikazvirejestera trust yedu muna 2010 tiri mastudents kuchikoro. Tikabva nechinhu chedu tichifamba tiri vana. Inini chezvandiri ndiri kutokongesa senhengo yeZANUPF. Tirege kufamba takadaro. Saka isusu zvekuzonzi CIO kana kuti polisi kana kuti ami hatitombozviziva vanhu vanozotoohe polisi hatitombozviziva kana kuri kuti maybe vaona kana kuti nhee polisi kana CIO kana achibetsera nedzanenge achingobetserawo hake panguva iyoyoyo semunhu ari musecurity forces kana tida kuti zvitaoti zvinotodzakamira sei asi aizoyo content hatishande atishandi ni CIO kana any government agent atiwa kana email tinashanda na kwa sumiriga organization ma office is ready vameda kutishamira alipo alipo chena mutafo ndio wakona ka second street mwenyaluma kuhuzi mutani ma office ready ati email CIO kumishanda takabaka.
Saka hapana kana ningu isi ya uo ili msangano renyi?
Kitu mbubazi, niwa ndezigo kanya pangu kututeka isi ya razi yeo. Ndezi ndezigo jangu ikita, kade 5 year contains, ikita atina, atinetu isi ya uo, atina wataka recruit ya kichiti, isi ya uo, ikita ende kira mafolentiyan. Asi, you never know, jangu pane isi ya uo, chene siri mene isi ya uo organization yeti, ya uo kutia pana uo, kutia ambe, kutubiche uo, ati gasisi cha kila nchini nchambi ni CIO ati na ujitani kina ujitani ni zani PS ili matujen alikufamba o alikiti ya kupi kichinji o remangwa na rebu kichishandisa o ili mpati ni kutu kiliku promota rishim continuity kiliku waone awa wa mamina enji wa fanyiku alikudo rishim change wopa taka nini
kwa wa Walter Tafman ye vari mwere mu sangano renyu muno shanda na ose
Walter Tafman ye ndo muno asimo waka mbesitere o ikitanga ndo kunga ndova nipomano zongo toro zikarabo kataya changa titiri kare kusiri wano machiri oku ministro security kubaipa kako chaka zorata o konta kaka atina avo edumu organization zongo ndova mwa kita ura o kutongo seka o kaka tomboeza itoka o namba tawote ndito mboze ah kusha tuku ndote ndimiriwe ni kiti betera ishe ya kinda katishare kaka atito mbesha hiti ani navo kaa mingu wa sila saore na usaka latia kumani la wala
vano ziti ndu wanutunga mira fazi wakuda kwa she mavula musaka vari barunare kubinga asi tabata uo imwe nyanji mnyaya zezu matungi rgoe nyika vachishanda ne sangano re vachishanda vaka jumirida Dr. Pedzer Wanya kuti tinzweo maonera uo panezu riku taurwa nevefaz
ayo azicha nyo kuti ne kumira wakacha nyazi mati nevwe nyika muno mamame jigwe ane kwa ekonomi ya Zimbabwe nyazi corruption zanuti yesu nyo ziwa kuti sarudu taka chena ayo takaya wana kutarudu taka chena ayo ili kuzama ku manipulator the voters role ili kuzama ku manipulator the Zimbabwe Electoral Commission by capturing it instead of using the official institutions like the Federal Executive Organization like the Department of the Army, they've created a shadowed organization called the Forever Association of Zimbabwe, which is a hybrid of the CIO, the Army, the Zimbabwe Electoral Commission. And the Zimbabwe Electoral Commission because yaka ketchiwa
system. Kana mchiti ili muma woko kana kuti muhomwe faz munenge mchirewe varuanya mungapa mwenza niso se mchidaru
kinoleta urambuzizo beki ilango ezita iti jenura na my election pamtemo in terms of the constitution Zimbabwe Electoral Commission but Zimbabwe Electoral Commission ya chorwa ya chipate jino zifazi jino tunga niwa na wata kuma mei jeti di director ya chendra ya chendra ya chendra ya chendra kutiri ane my election on behalf of the Zimbabwe Electoral Commission jikiti wakutizani iwi ni my election ya chikopo kopo ya mpira zifizo ya buti kutiri ane my election aka chena akuna kutu kizi haripa jikereri zani haja kwa nisikiti uwi ni my election ya Zimbabwe mwene kutu mpira takafazi mba kakarai ndro kubira mbunye kiza wano kumamisho ichi ana unza ni mwari zao kwa chenki mjia zunapati ya tapana mnafkazi mbidi sarge jesu kudamu iti uki one of the most contested elections since Rhodes or since the Pioneer Polar in 1890
ko zatiri kunzwa wamo wachiti aiwa fazi ringori wo sangano rakazi mirira harijikiza nene wasori
aiwa zibonika rizama nakazi mirira rinondo pinga pane sana ndakazvimirira rekwa zvakafana neZimbabwe Peace Project kazi zvakafana neUnited NGO Forum rinokwanisa kuti ringe richindoudza zvekushopita rinokwanisa kupinda mapolling kuti mudingiri eZimbabwe Electoral Commission panoitwa voter inspection richiudza vanhu zvekuita rinokwanisa kunge rine voters roll rinorwana maelection ezanhu makamborindwa kupi kubva nguva yamugabe kana kubva nguva yasini makamborindwa kupi zvezvo ibato revasori
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwepi Jiti, vanoti vane chivimbo kuti Zimbabwe ichakwanisa kusvika pandima yayakatara yekurima gorosi nekuti varimi vakawanda vakwanisa kuwana zvikwanisiro kubva kuhurumende. Vachitaura mubepanhau reSunday Mail nhasi, munyori mukuru mubazi rezvekurima Dr. John Basera vati varimi vasvika pazvikamu 60 nemasere kubva muzana kana kuti 68% pandima yavarima pane iri kutarisirwa nehurumende. Munguzeya nezvenyaya iyi Tabata amai Jiti.
Iye zvino gorosi raaraund 60 and 70% yakadyarwa yatogeminate. Vazhinji varimi vakatinonokei, especially small scale farmers, vakatinonokei kuwana mainputs avo. Saka vachiri kudistributa mainputs. Last week kune vakatokwanisa kucollecta vakati one day. Tichitarisira kuti in the next week I think vanenge vapedza kudyara.
Hurumende ichakwanisa here yakabatana nevarimi kusvika pari kutarisirwa gore rino?
Ndinoona sekudaro nokuti ndima yasara inenge yandima diki. Ndima yakadyarwa ndo ndima yakakura. Ndiri kuona varimi vazhinji vari kutarisira kuti vanenge vadyara in the next 2 weeks. Tichitarisa kuti zvanga zvichitarisirwa nehurumende kuti vanenge vadyara, dambudziko rinongova rekuti mainputs ndiwo anenge akatinonokei, asi vanhu varimi vakanga vari prepared kuti vakwanise kudyara nenguva.
Saka mainputs ari kubva kuhurumende?
Mainputs ari kubva kuhurumende nokuti tiri kutokolekta mainputs kubva kuGMB through government program.
Takambotaurawo rimwe dambudziko remagetsi, zvave kufamba sei pari zvino?
Mafarms akanga akatagetwa kuti achange achirimwa witi magetsi akaimprovha zvikuru. Load shedding yavashoma zvekuti handifungi kuti zvingatadzisa kuti varimi vadyare witi inenge yasara, vachitaura dambudziko remagetsi nokuti dambudziko remagetsi takutoriona mumatauni asi kumafarms rava shoma.
Iko kuwanikwa kwemagetsi kwakakosha zvakadii kuvarimi vanenge vadyara mbesa dzavo idzi?
Magetsi inyaya yekuti witi chirimwa chinorimwa muchando kunenge kusinganayi, zvichireva kuti tinenge tichitarisira kuti varimi vanenge vachishandisa irrigation kuti vakwanise kuti zvirimwa zvavo zviite. Saka tinowanda magetsi nokuti mapampu mazhinji tinoshandisa magetsi mashoma zvikuru anoshandiswa nedizel.
Avo vanga vari mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwepi Jiti, vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chivimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Zviko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kusashanda zvakanaka kwezviratidzo zvinoshanda nemagetsi kana kuti electronic signals ndiko kunonzi kwakapa kuti chimwe chitima chishandise njanji isiriyo zvichibva zvapa kuti chidhumane nechimwe muIndia nemusi wechishanu ndokuuraya vanhu vanodarika vanoda kusvika mazana matatu. Vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vanonzi vakakuvara. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu nezvitima muIndia vaAshwini Vaishnav vanoti vatanga kuita ongororo yekuona kuti chii chakakonzera njodzi iyi. Makatirira ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tine hurukuro na
Internet kwa Boris Muguti, ndiri president wa Zimbabwe National Students Union kana kuti zvinasu boka rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvizvo zvepamusoro kana kuti matertiary institutions.
Mukoma Boris, pane vadzidzi vana vakasungwa. Mungatudza kuti nyaya iyi iri kufamba sei kusvika pari zvino uye vari kupomerwa mhosva yei?
Takaitika ndechekuti tine vakomana vedu vezvinasu vakabatwa paUZ. Maringe negrafiti yakaitwa mutown yakanyorwa High Court pamwe chete nekurunhu nhare building nemamba building dzakasiyana siyana. State iri kuvapomera kuti ndivo vakanga vachiita izvi zviri kufungidzirwa zvakaitwa pakati peusiku. Nokudaro vakomana vedu vakatorwa kubva ipapo kunoniswa 17 vakaiswa mukati mejeri. Pari zvino nyaya iri kunetsa ndeyekuti magweta akavaapplyira bail asi nyaya haisi kuteererwa namagistrate. Magistrate paanouya mudare anogona kungoti ari kurwara kana kuti haasina nguva yekuti ateerere nyaya yavo. Nokudaro vachange vachidzoka zvekare mudare muzuva ramangwana anouya iye 5 June.
Vari muchirongo kupi kwacho?
Kuharare remand prison ndokwavakachengetwa pari zvino kupipasi.
Muri kubvumidzwa kuenda kunovaona here?
Hongu tiri kubvumidzwa kuenda tichinovaona.
Vari kuti makamira sei murimandum?
Upenyu hwemurimandi hunorwadza. Vakomana vari kututumwa kuti muno murirwadza magari vemo marayiro avanoita vakapeta nonge makonzo magumbezi acho vanotaura kuti anorwiwa mbatya dzavari kupfeka vari ikoko. Zvese zviri kuvarwadza vari kutaura vachiti izvo awa rimwe nerimwe rinopfuura mukati mezuva nenge riri kurwadza mukati meupenyu hwavo.
Munotarisira kuti vachapiwa here mukana wekubvisa mari yechibatiso mangwana?
Izvozvo ndo zvatinotarisira nekuti kana tichitarisa dumburo rekutema zvarinotaura rinotaura kuti mugari wemuzimbabwe ane kodzero yekunge achitongwa achibva ari kunze kana kutongwa achibva kumba. Nokudaro tinotarisira kuti dare richaremekedza zvinotaura nedumburo remutemo vakomana vobvumidzwa kubuda votongwa vari kunze.
Saka sevadzidzi takambonawo vamwe vadzidzi vachiratidzira muhara, zvii chaizvo zviri kunetsa kuzvikoro zvepamusoro?
Nyaya dziri kunetsa kuzvikoro zvepamusoro dzakati wandei, tinosanganisira nyaya dzemafizi hasati dzagadziriswa. Nyaya dzewelfare emastudents chaidzo hadzisi kugadziriswa. Muzvikoro muri kunetsa mvura chaiyo, muri kunetsa wifi, kunyange magetsi aya ari kudai kunetsa. Zvikoro zvepamusoro zviri kupundikana kuti zvinge zvichigadzirisa nyaya yekuita dzimwe mhando dzekunge dzichiunza moto pachikoro, nyaya yekuunza majenareta, nyaya yekuunza solar energy. Ndo dzimwe dzenyaya dzichiri kupisa zvakare munyaya mukati memayunivhesiti.
Hurumende iri kuti kudii kana ivo vakuru vezvikoro kugadzirisa matambudziko aya? Muri kumboita misangano navo here?
Chinonetsa ndechekuti hurumende yatingaya pari zvino hurumende isingateereri. Ukapfuma uchitaura nyaya yekuti tinoda mvura pano unotonzwa kutaura zvematongerwo enyika. Ukapfuma uchiti pano tinoda kuti mutibatidzire jenareta unonzi wamunhu webato rinopikisa. Ndo mamiriro akaita zvinhu mukati mezimbabwe achiri under this new dispensation. Ukangoda kuti utimudze muromo unobva wanzi waakutaurisa uri munhu webato rinopikisa kana kuti uri kupuwa mari neyekumadokero.
Saka nemamiriro akaita zvinaya, munoverenga sei kuti mugadzirire kuti mugadzirire bvunzo? Munoverenga sei kuti mugadzirire bvunzo nematambudziko amuri kusangana nawayo?
Pari zvino vadzidzi vakatarisana nesituation yakaoma, vanhu vari kushandisa makenduru kuverenga. Tadzokera kunguva yekare yaishandiswa makenduru, vamwe ndivo vari kutobhadhara. Mukatarisana mukati nemaguta mune nzvimbo dzako dziri kubhadhariswa kuti unogona kubhadhara kana ingave $2 kuti ungosvinoverenga paawa rimwe chete. Ndo zvimwe zvaakuitwa nevadzidzi, asi avo vanenge vasina mari vaakutongoita zvimakenduru kana kumirira kuti kuedze kuti vazokwanise kuverenga.
Nzvimbo idzi dziri kupi chaizvo? Dziri padhuze nechikoro?
Mudhorobha chaimo, mutaundi ndo madzinowanikwa.
Tinokutendai zvikuru mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu.
Mazvita.
Manga makateerera kubva kumutungamiri werimwe sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaBoris Muguti. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pano pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tochienda kuchirongwa chezvitendero. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa nhau dzezvitendero. Chirongwa ichi munombochipakurirwa naTanonoka Wande, asi kwanhasi ndini ndiri kukupai chirongwa ichi. Muchirongwa chanhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naReverend Dr. Levi Kadenge vekereke yeMethodist. Reverend Dr. Kadenge, vatendi nevamwe vasingatendi havo vanoda kunzwisawo kuti nyaya yeresurrection kana kuti kumuka kubva muvakafa inofamba sei? Zvinofamba sei mubhaibheri?
Kana taakutaura nyaya yekumuka, zvaakutoti taakutaura nyaya yekumutwa, because hatisi isu tinomuka, tinotomutwa paresurrection. Haingoita chete, asi vanhu vanomutswa naiye muridzi anomutsa vanhu, kwete kuti munhu anongomuka zvake paadira, asi kuti anomutswa nhasi. Saka irevhetivhi yatei ndiye anomutsa, nyange kana ziva zvekuti vasi vachamuka vanomutswa sezvavakaita kuna Jesu Kristu. Jesu Kristu tinoimba isu akamutswa naBaba vake, ivo Mwari ndiye akavamutsa. Haana kuora mitumbi yake, haana kuora muguva, asi wakamuka sakare akazova mupenyu, anorarama kuvapenyu. Saka Kristu ndiye bedzi akakunda rufu. Saka tinozoverenga pokuti kurufu kuremberera rwako rwuripi, kureva kuti hasha dzako dziripi, rwakundwa nekumuka kwaJesu Kristu. Saka isusu tinozomutswawo, vanobayira vanomutswawo, asi anomutswa chete ndimwari.
Masimudza shoko rekuti vanodayira, ko vatadzi?
Izvi zvakuenda kuti ivo tenzi yedu naMwari yedu anenge achizomutsa munhu wese here kana kuti kwechi? Ini ndinoenda kuti munhu wese achamutswa, ndinoi kuti uri diviriti, asi nekuti tiri vana vaMwari. Saka tese tichamutswa, hapana zvekuti uyu anonzi amutswa nekuti akazviita zvakadai. Tese tinongo makandidheti ekumutswa naive chiedu tenzi yedu chiedu akati sika sekuita kwaakaita pana Jesu Kristu anogona kuchizviitawo kwatiri, but nenguva yakafanira. Nguva yacho Mwari ndiye anoisarudza, kwete kuti isu tinosarudza nguva yacho. Saka pane zvimwe zvatinogona kuita, pane zvatisingagoni kuita, zvikuru panyaya dzekumutswa idzi hapana isu chatinogona kuita.
Saka vanhu vanenge vamutswa ava vanenge vari kupi? Nekuti vamwe vanenge vachiti kudenga, vamwe vachiti pano pasi.
izvi zvekuti kudenda pano pasi zvakuda ine nhaurwa. Chatinongoziva ndechekuti kana munhu achinge rasa pene kwavanoenda, kwavanoenda kwacho isu hatingakwanisi kunyatsokuroketa kuti vanoendepi, asi izvo ndizvamwari zvekuti tinoenda pasi, tinoenda kudenda kumusoro uko, tinoenda matii mana enyika, tinoenda kupi, izvozvo handikuda kuti ndezvedu kuti tinyatsozvizera, asi Mwari ndo vanoziva patinoenda nepatinoitwa. Kana tichinge tafa, mweya yedu inogadzika pakaita sei?
Asi kunze kwaiye mambo Jesu, pane mimwe mifananidzo here vanhu vakamutswa kubva vakafa?
Iripo, asi vakazofa futi. Vanharazaro vakamutswa, vakati wandei vakamutswa. Muchaziya mukadzi vakasvika achi varume nevadzimai vachichema vachiti tiitirei Dhokasi akatibatsira akaita zvakati zvakati, vanomutswa vanhu vakaita saivavo. Asika vanozongofa, hapana akamutswa akazorarama nekusingaperi, asi vese vakamutswa vachiponeswa, kunyange Jairia rakasanganikwa naro naJesu richienda kunovigwa mai vacho vakatungamirira rufu akamumutsa. Asi akazongofa mwana iyi hazvirevi kuti akazoraramba kusvika kusingaperi, asi pane nguva yaakazofawo.
Saka Jesu Kristu chete ndiye akafa akamuka asina kuzofa zvakare. Aiwa, tinokutendai zvikuru Reverend Doctor nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa, totenda zvikuru.
Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chatinotaura nhau dzezvitendero. Nhasi muchirongwa tanga tiina Reverend Dr. Levi Kadenge, vanova ivo Bishop Emeritus mukereke yeMethodist. Vateereri, tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chino chatinotarisa nyaya dzezvitendero. Iko zvino tochienda kuna Michael Kariati achitiba zvabuda mutambo yenhabvu, uko Dynamos yakunda zvireva kuti murayiridzi wechikwata ichi Herbert Maruwa haachadzingwi.
Maruwa ambochengetedza basa rake asi kwechinguvana mushure mekunge Dynamos yarova vachanyi vezpc Kariba 3-0 muNational Sports Stadium nhasi masikati. Mutsigiri weDynamos vaTedius Bunu vanoti nyika yese iri kufara nekukunda kwaita Dimbare.
Hatiwezi kufara, ende izvi nyika yese inogara tofara nemadzimai edu enga nenguva asingadzizadza nenyama nhasi anoizvi.
Asi basa ramaruva rechiri patambo akasatora mapoints ese matatu pamutambo wake unotevera neBlack Rhinos iyo airayiridza mwaka wapera. Vatungamiri vechikwata cheDimbare vapa Maruwa kuti akunde mumitambo miviri yakateverana kukundwa kana kuita mangange kuchireva kupera kwebasa rake. Asi mutambo wake unotevera haona kumira zvakanaka sezvo Black Rhinos yacho iri pasi pasi petafura apo iri kuda kusimuka kubva. Achinzenga kutaura nezve Dynamos, murayiridzi weBlack Rhinos So Chaminuka anoti ino yave nguva yekufadza vatsigiri vavo nekusimuka pavari apa.
Vatsigiri vedu tinochema kuti dai varamba vakatitsigira, dai vamaramba vakadaro. Nguva pupi inotevera tinenge takwagoisa mabhora iwayo, vachiuya vachifara vachiselebreta.
Nyaya tinotenda Michael tasvika kumagumo echirongwa chedu ndokusiya imina Gibbs Dube munhau dzeEsindebele. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Sokuisika December.